Chirongwa first phase ye blitz chakafamba zvakanaka nekuda kwekuti chakabudisa maresults akanaka zvikuru. Takaona vanhu vanodarika miriyoni vachiuya kuzobaiwa. Avo vanotosvika yatingati 15% yevanhu vabaiwa kubva zvatanga urongwa hwekubaya vanhu. Saka zvinenge zvakakosha kuti tikwanise kuramba tichisimbaradza nekusumudzira urongwa hwekubaya vanhu vakawanda.
Asi vamwe vari kuti zvanga zviri nyore pafirst blitz kana kuti pachikamu chekutanga nekuti vanga vachingopinda muzvikoro mune vana vakawanda kare. Munoona sei ipapo?
Hongu chirongwa cheblitz chakange chakanyanyo nangana nevana vechikoro avo vane makore ari pakati pe 12 years kusvika 15 years. Asi pari zvino izvi zvikoro zvave kuvharwa. Apo tinoona kuti tinogona kuramba taakudzokera zvekare kuvanhu vashomanana vaya vanenge vachiuya kuzobayiwa. Saka tinovimba kuti muhorodheyi yezvikoro imomumu tine vamwe vana vaya vaidzidza kumaboarding vangadai vanga vasina kunge vakabayiwa, sezvo muchiziva kuti pavana vechidiki panenge pachidiwa kuti vabereki vavo vange vachipa mvumo yekuti vana vavo vabayiwe. Saka tinovimba kuti vana ivava pavanenge vari paholiday apo vadzokera kunzvimbo dzavanogara vachawanawo mukana wokubayiwa kuitira kuti nhamba yedu irambe ichikwira.
Zvii zvamuri kutarisirawo pachirongwa chechipiri kana kuti second phase?
Tinovimbawo zvekare kuti panotanga second phase vana vechikoro vanezenge vadzokera kuzvikoro kumaboarding vaya vanenge vasinenge vakawana mukana wokubayiwa vange vachizobayiwa vari kumaboarding kwavo ikoko, sezvo vanezenge vakwanisa kuwana maconsent forms aya ekubva kuvabereki vavo vanenge vachivapa mvumo yekuti vaende kunobayiwa.
Chinangwa ndechekubaya vanhu zvikamu makumi manomwe kubva muzana. Zvinokwanisika here izvi kusvika pakupera kwachikunguru sezviri kutaurwa nehurumende?
Tiri kuona kuti haisi nyore kuti senyika tikwanise kubata 70% yevanhu vanenge vabayiwa patinosvika muna July, sezvo tiri kutatarika zvikuru neuwandu hwevanhu vari kubayiwa. Saka zvinenge zvakakosha kuti mabasa edzidziso, mabasa ekurudziro anga achisimbaradzwa kuti vanhu vaone ukoshi hwekuti sei vange vachibayiwa. Tinovimba kuti pacharamba pachiparadzirwa mashoko ekuti vanhu kwete vana vechikoro chete aiwa nevabereki vacho vaya vasati vabayiwa vange vachiuya kuzobayiwa, kuitira kuti senyika tikwanise kubata matargets edu atinenge taseta.